Vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kwamurambinda svondo rapera, vamunangagwa vakati chirongwa ichi chava kufanira kudzoka.
The long-awaited reintroduction of the youth service.
Ndinozviziva kuti chirongwa ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba. Ndinovimba kuti chichabatsira vechidiki kuti vave vanhu vanoda nyika yavo uye vachaishandira kuti ibudirire.
Chirongwa cheNational Youth Service chakavambwa mugore ra2000 nedonzo rainzi raive rekudzidzisa vechidiki mibato yemaoko kuti vagowanawo mikana yekuzvipundutsa uyewo kuti vagone kuda nekuchengetedza nyika yavo. Chaitungamirwa nemushakabvu vaBoda Gezi vaive gurukota rezvevechidiki uye kamba yekutanga yainge iri kuMount Darwin. Asi vechidiki vakapinda muchirongwa ichi mumakore aya vaiziikamwa nekunzi maGreen Bomber sezvo vaipfeka mayunifomu eruvara rwegreen vakazoita mbiri yekushungurudza veruzhinji kunyanya vemapato ezvematongerwo enyika aipikisa kubudikidza nemhirizhonga vachinzi vaishandiswa nebato reZANU-PF. Asi zvichitevera kusarongeka kwechirongwa ichi uyewo kushayikwa kwezvikwanisiro zvekuchitsigira chakabva chambomiswa. Mumwe wechidiki anogara muHarare, Peter Matangi, anowirirana navamunangagwa pakuti National Youth Service idzokezve munyika.
Tingati panguva ino takamirira nemazuva masvuku kuti nyaya idzoke zvakare, vana vechidiki vedu vadzokere kubva mukuzvipira nekuva nerudadizo nenyika yavo.
Asi pane vechidiki vakafanana navatakudzwa ngadzihore vanova nhengo yedare reparamende yeCCC vanoti kudzosa National Youth Service kudzosa kudzvanyirirwa kweveruzhinji.
Chinodiwa nevechidiki mabasa, zvinodiwa nevechidiki mukana. Vechidiki vanoda kuti ramangwana ravo rijeke, kuti hurumende kana yakudzosa National Youth Service, chavari kuvavarira hakusi kuti vanhu vange vane yavanoti pachirungu patriotism, asi kuti vanhu vange vachishungurudzwa.
Muno muAfrica mune nyika dzakaita seKenya, Namibia neNigeria dzine chirongwa chakafanana neichochi chinonzi ndechekubatsira vechidiki nenzira dzinovawanisa mikana yekuzvisimudzira. Gore rino richangotanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti pachasvika mwedzi wachikumi wegore rino, chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kunge chaparurwa, uye vechidiki mazana manomwe nemakumi mashanu ndivo vachatanga kudzidziswa. Mumwe wechidiki, Rumbidzai Mpofu, anoti kudzoka kweNational Youth Service kuchabatsira kuti vechidiki vawane mabasa.
Izvezvi mukatarisa mayouth akawanda uko akuputa zvinobudhaka, vakuita zvechifambi, vakuita zvinhu zvakasiyana-siyana nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Isusu hurumende yedu yakuti aiwa National Youth Service ngaichidzoka. Yadzoka vachatanga kudzidzisa vanhu zvakasiyana-siyana zvichabetsera kuti iwe neni, sezvinogara zvicharwa nababa vedu baba Munangagwa kuti iwe neni tine basa.
Asi anoshanda nevechidiki uye ari kusangano reHeal Zimbabwe Trust, Tapiwa Nashechiriga, anoti dziripo dzimwe nzira dzinogona kubatsirwa nadzo vechidiki pasina kudzosa National Youth Service.
Kunyange zvazvo hurumende ichiti inoda kuunza patriotism uye kudzidzisa mabasa emaoko, izvi zvaigoneka kunyange nekuvandudza zvikoro zvepamusoro zvatagara tinazvo senyika. Mari yekuita izvi inogona kushanda zvimwewo, sezvo nyika ine matambudziko akati wandei kusanganisira nzara iyo yakatodeclare national state of disaster.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vakambotungamirira vechidiki vebato reMDC raitungamirwa namushakabvu vaMorgan Tsvangirai, vaLove More Chinoputsa, vanoti National Youth Service inofanira kuuya yakachinja kuitira kuti igamuchirike.
Tinotarisira kuti Youth Service iuye ichiitwa iri yemayouth ese, isiri kuitwa yakanangana nebato rimwe chete, iuye ichidzidzisa vana kugara zvakanaka, kuti vazive kuti tiri kubva kupi senyika uye tiri kuenda kupi, uye kuti vakwanise kuwana maskills avanopiwa ekuti vatsvage mabasa, vatsvage mari, vakwanise kuzviraramira.
Kana yaparurwa zviri pamutemo, National Youth Service Zimbabwe inonzi ichange ichidzidzisa vechidiki zviuru gumi vachatorwa kubva kumatunhu ose enyika. Dzimwe nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti zvichanetsa kuti chirongwa cheNational Youth Service ichi chitambirike nekuda kwenhoroondo yacho yakasviba. Pakamboitwa chirongwa ichi, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze akati vamwe vechirongwa cheNational Youth Service vaishandiswa kuponda vanopikisa, kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo. Gwaro rakabuditswa neSolidarity Peace Trust muna 2003 rine vamwe vechidiki ava vachireurura zvakaipa zvavaiita. Vechidiki ava vainge vodzidziswawo zvechiuto, asi hurumende inozviramba izvi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.